koma indo gara kupoteza pesi ndonzi final sekunda panyaya COVID ya kwa tiri kuno kwa so far tiri safe tirikuenda kuma basa tijizoka tisatapinda kuma basa tunotoro temperature tijitendelea kuti kuma basa umo muno alufamba jitora kuti ma temperature yedu each and every time nekutra kusanitizer. So those are true gotoros at no talk mabasa which is the end of kumba, sada opinion mumba or those do sanitizer mauko, don't try a good yet and could guarantee pausanana. Minute you found more tagapeda my mask no sanitizer foot. Tru got a gross to put over to know it
Vamwe vana veZimbabwe variko ikoko vasati vatangawo mabasa muri kuunzwawo kuti vari kurarama sei.
Vana veZimbabwe vari kutambura vari kuno kuSouth Africa vakawanda. Vakawanda because vakatanga lockdown vazhinji vakarasikirwa nemabasa. Vamwe nanhasi vasati vadzokera kumabasa. Ende vamwe vengu vasiri prepared pane dambudziko rakauya. Kouya kune vengu vachangobvawo kuZimbabwe vekungovauyawo kuno kutsvaka mabasa. So tikatarisa vanhu vavo vese vanhu vari kushupika vanhu ivavavo. Vanhu vari kushupika tototi vari kushupika kuno vakawanda.
Saka vari kuzorarama sei vari kushupika ivava? Pane masangano ari kuvabatsirawo here kana kuti vari kuwanawo rubatsiro kubva kuhurumende yeSouth Africa?
Hapana andatinanzwa richiti akaona rubatsiro kubva kugovernment yeSouth Africa. Asi rubatsiro runouya kujasi mune vanhu maindividual kana aya madona vanongobatsira panoshupika. Andira chandatinanzwa kuti zvauya through government but rubatsiro rwatinowana through ma churches nevamwe maorganization no community yemaZimbabweans ndo vandinoziva sova vanofamba vachibatsira vanhu. Tichitendawo zvekare kuno maZimbabweans ari kunoku vanobatsirana vamwe vanenge vaomerwa vanenge vashaya chikafu vanotaurawo vachibatsirwa nevamwe vanhu. Kuna wangu wanitobadaruwa marendi chayo. Saka hayo wandinotenda newari kuno wani mwea wai na uwe wakalaka kubatsirana.
Zviza muno shuwira kuti dai zvaitika mushure me COVID-19 kana lockdown ya mwena yi.
Shuwiro yangu mkoma shuwiro yangu inini. Ndiye kutodzokera kumusha kunyika yeZimbabwe. Bose wanotaura achiti home is the best. Hongu ndiri pabasa ndiri kusenza ndinotambira mari. But as you monarchy, by my marriage, you know what you want. I naki was a little Jewish road line, Nijita Miran Rikumushawangu, Nijitos and Dinata of Bamba Pangu, Nijiva Kos and Dinata of Usumuzira and Gadi Zimbabwe.
Nematamuzgatuns, Warekuns, Arkumusha, Kunono Garikare, Kumusha, Vachikunda.
Tell everyone, Arkumusha, Zimbabwe, Rukuna Sukuna Kuruki, what they Chaganya, Vipisanya in Zara. Zara ndo inenge iri kukwadza vanhu kumusha kwedu nyaya yeCOVID. Bose kwagara kutori nezara kudhara saka hei kuoma.